States government.
Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechina 4 kukadzi 2021 makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Vanhu vafa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vave chiuru chimwe chete chine mazana maviri ane makumi matanhatu nevapfumbamwe 1269. Musika weMbare Farmers Market wogadziriswa neOxfam neUNDP. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti vanhu vafa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vave chiuru chimwe chete chine mazana maviri ane makumi matanhatu nevapfumbamwe 1269 zvichitevera kufa kwevanhu gumi nevashanu 15 nezuro. Vanhu zana nemakumi mashanu 150 vakabatwa nechirwere ichi muZimbabwe nezuro uye vose vakachitapurirwa muZimbabwe. Kubva zvatanga chirwere ichi, dunhu reHarare ndiro rine vanhu vakawandisa vafa nechirwere ichi vanoita mazana mana ane makumi masere nevanomwe 487. Bulawayo ndiyo inotevera nevanhu zana nemakumi masere nevapfumbamwe 189 vafa nechirwere ichi. Bulawayo ichiteverwa neManicaland ine vanhu zana nemakumi matanhatu nevanomwe 167 vakafa. Manicaland ichitoverwavo neMashonaland West ine vanhu zana rine gumi nevana 114 vakafa nechirwere ichi. Kubva zvatanga COVID-19 vanhu vabatwa nechirwere ichi muZimbabwe vave zviuru makumi matatu nezvitatu zvine mazana mapfumbamwe ane makumi matanhatu nevana 33,964 vapora munyika vachiita zviuru makumi maviri nezvinomwe zvine mazana matatu ane makumi mapfumbamwe neumwe 27,391. Imwe nyanzvi mune zveutano inoti veruzhinji vanoda kuwana ruzivo ruzere pamusoro pekuti vobayiwa here nhomba yokudzivirira chirwere cheCOVID-19 vanofanirwa kuwana ruzivo urwu kubva kunyanzvi dzezveutano, kwete kumunhu wese wese, zvisinei nekuti mukuru wekereke yavanopinda kana kuti ane chinzvimbo chakadini mukugarisana kwavo. Izvi zvataurwa nenyanzvi zvezveutano Dr. Simbiso Ranga avo vari kuNorth Carolina muno muAmerica. Dr. Ranga vanoti nyanzvi munyaya dzezveutano dzakawanda dzinenge dziine ruzivo rwenhomba dzinenge dzichipinda munyika uye kutiwo nhomba idzi dzakamira sei. Ngatinzwei vachitsanangura mhurukuro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7.
Nhomba tagara tinobayiwa the world over. Tese zvatiri panapa, I think everybody akabayiwa nhomba, zvemeasles, mumps, rubella. Vamwe tinobayiwa flu vaccine every season, winter season. Saka chandingataura ndechekuti, of course, my conspiracy theories akawanda ari kuita kuti vanhu vave nedistrust kana vasatenderana nenyaya yekubayiwa nhomba, and zvimwe zviri kuitiswa nevanoparidza shoko, mapoliticians. However, chandingakurudzira veruzhinji ndechekuti for most diseases kana zvirwere zvatingava nacho, ishuga, ihigh blood pressure here, hypertension, atiende kumapasta kana kumapoliticians, tinoenda kumachiremba kunobvunza kuti ndarwara, what kind of medications should I take. Saka chandingakurudzira veruzhinji ndechekuti take your example from vanhu vari muhealth sector. Of course, there are some in the health sector vari kuitawo propel some of these conspiracy theories, but vazhinji vanonzwisisa vanoverenga mapepa yescience kuti research yacho yakafamba sei, tasvika sei patiri, including myself, hatitomborina any reason to be skeptical.
Pane nyaya yekuti toti munharaunda mune vanhu zana vanoti kwakabayiwa kana vanhu makumi matanhatu kana 60, vamwe makumi mana vakasabayiwa. Kubayiwa kwaita vamwe avo hazvizvinoyamura izvozvo kana vamwe vakasazobayiwa asi vamwe vabayiwa. Mungatsanangura kuti zvinofamba sei pa?
Ko, kana chatiri kutarisira pasi rese ndechekuti tiachivhe iyo yatinoti herd immunity. Herd immunity kushanda kwainoita ndekwekuti kana vanhu vakawanda vari immune, whether vaita immune through kuwana chirwere temporarily kana kuti vawana nhomba, it means that chirwere pachinenge chiri paya chinoshaya vanhu vekubatira. Saka as more and more people get vaccinated kana vachibayiwa nhomba, it means that chirwere chinenge chisisina kwokuenda and chinenge chisina chakwanisa kupararira. Saka it means fewer people. However, I hope vanhu are not saying, inini ndikasabayiwa anyway, most people are going to get vaccinated because you are still prone to get the disease if you are not immunized. So what I would encourage munhu wese ndekuti, the sooner we all get vaccinated, kana vaccine yava available, the better it will be for us, not just in terms of immunity, but in terms of being able to function as a mass society. Is going to kuona malockdown nezvakawanda zviri kuenda back and forth. Kusvika tasvika nhamba yakakwana yevanhu vabayiwa nhomba, tinenge tiri padambudziko chairo.
Avo vange vari chiremba Dr. Simbiso Ranga vari paRunare kuNorth Carolina naJonga Kandemiri weStudio 7. Chitevera kuparurwa kwehomwe yevashandi vehurumende yekuchengeta mari yeGovernment Employees Mutual Savings Fund kana kuti GEMS, iyo yakaumbwa muna kugadzi gore rapfuura. Vamwe vashandi vehurumende vanoti havasi kufara nezvakaitwa nehurumende pamusoro penyaya iyi. Hurumende inoti homwe iyi ichange ichipindwa nevashandi vanoda zvavo, uye vashandi ava vachange vachibatirwa zvikamu zviviri nezvika zvishanu kubva muzana kana kuti 2.5% yemuhoro mwedzi wega wega. Hurumende inoti chinangwa chehomwe iyi ndechokubatsira vashandi vachiripa mabasa neavo vari pamujandigere. Asi rimwe sangano rinomirira varayiridzi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe rinoti vashandi havana kuudzwa zvakakwana kana kubvunzwa pamusoro pechirongwa ichi. Sangano iri rinotiwo harifari nemabatirwo anoitwa mari dzevashandi nehurumende. Mutungamiri weAtus vaObed Masaraure vanoti chekutanga ndechekuti vashandi vaifanirwa kupihwa mukana wekupa pfungwa dzavo pachirongwa ichi chisati chaumbwa. Tatadza kubata gurukota rinoona nezvavashandi vaPaul Mavhima, uye vanga vasati vapindura mibvunzo yatavatumira pataenda pamhepo.
Hurumende iri kuti yavarura chirongwa cheGovernment Employees Mutual Savings Fund, iyo yavari kuti vachange vachizobata 2.5% gross income yemushandi wega wega hurumende ichienda pafandi yekuti vashandi vehurumende vachazenge vachikwanisa kukwereta vachishandisa zvavanoda kushandisa. Chiri kunetsa panyaya iyi ndezvekuti hurumende yakaita hurongwa yega isina kutaura nevashandi, yakuda kuimboza nyaya iyi pamusoro yevashandi. Hurumende inoendera mberi ichiti avo vanenge vasingadi vakasununguka kuzobuda muchirongwa ichochi, asi chatiri kutaura ndechekuti vanenge vachida ndio vanofanirwa kunzi vazojoina chirongwa, kwete kuti vasingadi vazobuda, nekuti tinoona kuti vanhu vazhinji vachabatsirwa mari vasingadi kusvika vazokwanisa kubuda, tichitarisa nekunetsa kunoita masystems avo ehurumende Salary Service Bureau kuti munhu akwanise kurega kuzobatirwa mari. Saka chitsotsi chatiri kukurudza hurumende kuti dai yamira umbavha hwekubatira vanhu mari dzavo vachishandisa mazita akasiyana siyana nenyaya yekuti asi vabatiri avo vanenge vasarudza kupinda paprogramu yavo yefandi yavagadzira iyi yatisingafungidziri kuti ichazombobatsira vashandi. Vashandi vagara vari kuwana mari shomanini yekuti ikabatwa 2.5% chaiyo dzimwe mhuri dzinorara nenzara mudzimba dzazo.
Asi vamasaraure, chirongwa ichi hachibatsiri vashandi here?
chirongwa chinotadza kubatsira vashandi nekuda kwezvikonzero zvinotera. Chekutanga ndechekuti hurumende haina nhoroondo yekubata zvakanaka mari dzainotora kubva kuvashandi vayo. Tinotarisa vamwe vanhu vane mapenjeni vanofanira kunge vaona mapenjeni avo vari kutambura kuti vakwanise kuawana nekutadza kufambiswa kunenge kuchiitwa kuchengetwa kwemari dzacho. Pavari kuzodziwana dzinenge dzava mari dzisina maturo. Chechipiri inyaya yemamiriro akaita upfumi hwenyika. Mari dzamunenge wabatirwa nguva yose iyoyo makore nemakore pakuzoda kuzodzitsvaga kana dzichinge dzisina kutenderedzwa dziri kuma US dollars dzakaiswa ari maRTGS inenge yave mari yaparara isina maturo. Saka vashandi havasi kuzobatsirika. Chechitatu chinoita kuti zvisabatsire ndechekuti wavari kuda kubatira wacho agara asina chainacho muhomwe. Homwe yacho yagara yakaboka kuda kuwedzerwa kubviswa. Dai vashandi vanga vari kutambira mari yavo yakabiwa nehurumende USD 520 zvichikwira zvaikodzera kuti vakabatirwe imwe yochengetedzwa iri kuma US dollars kuitira kuti kana voda kuishandisa inge iri mari inobatika. Uku kungo kwakangofanana nekugurirwa salari kuri kuuya kwakahwandiswa sekuseva.
Masvita chichemo chenyu here kuhurumende uye vatichii?
Ai yakaparurwa gore yakatanga kuda kuparurwa gore rapfuura pakatanga mahunga hunga muna February 2020 tikazivisa hurumende kuti zvinhu izvi hatizvitambire sevashandi ende hatizvidi pavaida kuvhura neva vanoti magarrison shops nezvimwe. Takaona panguva iyoyo vakamboti nyararei nyaya iyi vakaita sevaikangamwa vakazodzoka vachiti hai urongwa uhu hunenge huri voluntary anoda ndiye achange achipinda. Tikaramba tichivaudza kuti tazovazivisa izvezvi zuro pataka vatotumira gwaro rekuti kana muchida kubatira vanhu mari batirai vati vanoda kwete kubatira munhu wese mota anenge asingadi ngaazobude. Nekuti zviri kuratidza kuti vazhinji vachazorasikirwa nemari dzavo vaakutadza kubuda muskimu yavanenge vapinzwa zvekumanikidzwa nehurumende zvisiri pamwoyo pavo zvisiri zvesarudzo yavo.
Avo vange vari mukuru weAtus vaObed Masaraure vari parunare kuHarare neStudio 7. Nyanzvi munyaya dzekodzero dzevapoteri dziri kushora zvikuru sangano reUnited Nations High Commissioner for Refugees mushure mekunge sangano iri raramba kutambira zvikonzero zvekusadzokera kumusha zvarakaudzwa nezvizvarwa zveZimbabwe zviri muupoteri muBotswana. Shingirai Madondo anotipa nyaya iyi.
Zvizvarwa zveZimbabwe mazana maviri nemakumi mapfumbamwe nezvisere zviri muupoteri pamuzinda weDukwi Refugee Camp muBotswana zviri kuramba zvakatsika madziro zvichiita zvidzokere kumusha nokuti hurumende ZANU-PF ichiri kuenderera mberi nekumbunyikidza vatsigiri veMDC nevamwe vanopikisa hurumende. Mumwedzi wazviita gore rapera sangano reUNHCR rakaita tsvagiridzo yekuti sei zvizvarwa zveZimbabwe izvi zvisina kudzokera kumusha pakadzoserwa mazana nemazana evamwe vavo mumakore apfuura. Vapoteri ava vakapa chikumbiro chavo chekuti vasadzoserwa kumusha nekuti kuchakaberekera ingwe asi charambwa neUNHCR iyo iri kuti kuZimbabwe hakuchina mhirizhonga yezvematongerwo enyika munyika. Chimwe chizvarwa cheZimbabwe icho chiri muupoteri pamuzinda uyu chada kudomwa nezita rekuti wasu chinoti sangano reUNHCR rakachinyorera mugwaro tirichiti mamiriro ezvematongerwo enyika achafanana nenguva iyo vapoteri ava vakatiza munyika. Wasu uyo anoti aiwa sachigaro wepakamisa branch reMDC kubocha kumanikaland anoti UNHCR haisi kuita basa rayo nemazvo sezvo isiri kuita tsvagiridzo izere munyaya dzekumbunyikidzwa kwevatsigiri veMDC nevanofungidzirwa kuti vasori vakabatana nevatsigiri veZANU-PF.
Tiri kunzwa nyaya dzana Hope Chingono vakasungwa vakaiswa mujeri nekutaura kuti muZimbabwe mune corruption. Is that freedom of speech yonga besa kuti kumusha kwanaka obva aiswa mujeri obva anyimwa bei? Izvozvizvi ari kurwara hatizivi tichii chakaitika kwari. Saka freedom of speech kune zvimwe zvinoitika, those are public figures vana Hope Chingono, kune vamwari kupasi vanongotsikirwa zvichingoperera ikoko vasingazikanwa. Vakawanda sei vanhu vakadaro? Vanhu vakawanda. Saka isu tozviziva isusu kuti marural areas hakuna information inobuda zvekumhanya.
Nyanzvi munyaya dzekodzero dzevanhu uye vari mukuru weHuman Rights Watch kuchamembe kuAfrica vaDewa Mavinga vanoti kudzoserwa kwezvizvarwa zveZimbabwe zviri muupoteri muBotswana kutyora kodzero dzevanhu ava uye chivumirano che 1951 Refugee Convention.
Kunenge kuri kuchikora mitemo yakatarwa pasi pechibvumirano chevapoteri vese pasi rose cha 1951 che United Nations Refugees Convention. Zvakarewo chibvumirano cheAfrica yose chevapoteri chinotaura pachena kuti kana munhu achitya upenyu hwake, achityira kuti upenyu hwake hunopinda munjodzi, akadzoserwa nechisimba kunyika yaakatiza, hazvitendedzwi izvozvo. Anenge achifanira kuti aendeswe kune imwe nyika kwaanofunga kuti upenyu hwake hunenge hwakachengetedzwa. Pachirungu vanoiti the non-refoulement principle.
Vamavhinga vanoti mamiriro ezvematongerwo enyika mina mazvinotyisa muZimbabwe. Panguva iyo zvizvarwa zveZimbabwe dzakatiza munyika zvichinopotera kuBotswana.
Hurumende iripo yava Munangagwa haina kusiyana zvachose neyavapo yava Mugabe. Neimwe nzira hurumende iripo iko zvino yakatonyanya pakuomesera nepakutyora kodzero.
Vachitsigira mashoko ava Mavhinga, mukuru wezvirongwa musangano reZimbabwe Network for Social Justice Fatendai Mbofana, vanoti mamiriro ezvematongerwo enyika ayo achiri akaita manyamamire nerongo muZimbabwe ndiwo ari kuita kuti zvizvarwa zveZimbabwe zvitize munyika yazvo.
Ndingati hangu varesva veUnited Nations, muZimbabwe hatidi kunyeperana. Munhu wese ane meso anoona, ane nzeve anonzwa. Mune kusagadzikana, mune dambudziko rakakura rinoenderana nezvematongerwo enyika, rinozopinda zvemuupfumi. Ndekuti munyika kana musina kugadzikana nezvematongerwo enyika, kana upfumi hwacho hausari, unobatwawo. Saka vese vatiri kuona vachipotera kune dzimwe nyika, sezvatiri kuona paBide Bridge apa pakazara vanhu zvihuru nezvihuru zvevanhu vada kutiza muno, kutiza nhamo yemuno vachienda kunana South Africa. Hatifanirwi kungovatarisa sevanhu vari kutatidza nzara yeupfumi hwatadza kusumuka, hwaondomoka, hwakuwadzwa, hwabiwa, hwakapera nevashomashoma vari kutonga.
Asi vachitaura neStudio 7 paru Nare vanoona nezvekufambiswa kwemashoko muUNHCR muBotswana, Muzvare Makeng Umatla Lepile, vanoti sangano ravo rakazvipira kuchengetedza kodzero dzevapoteri. Mushandi mukuru anoona nezvekuburitswa kwemashoko mubato reZANU-PF vatafadzwa Mugwadi, varamba mashoko ekuti hurumende yava Emmerson Mnangagwa inombunyikidza vanhu vanopikisa. Ndakamirira Studio 7 muFrancis Town, Botswana. Ndini Shingirai Madondo.
Tombotarisa zviri mumapepanhau anhasi. Zimpepa TV Network inoti gurukota rinoona nezvemari vamuchuvinyuve vanoti zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zvichabhadhara kuti zvibayiwe nhomba yokudzivirira COVID-19, vachiti hurumende ichangobhadharira vanoshanda muzvipatara vakaita sevana mukoti nevana chiremba. Newsday rinoti nyanzvi mune zveutano dziri kupomera hurumende mhosva yokusataura chokwadi pamusoro peCOVID-19, dzichiti hurumende inoda kuonekwa seiri kubudirira mukurwisana kwayo nechirwere ichi. Mukroniko, mapurisa anoti kusvika parizvino vasunga vanhu vanoita zviuru zviviri zvine mazana matanhatu ane gumi nevashanu 2615 vaityora mutemo wokusafamba-famba nokusapfeka mamask. Yave nguva yenyu vatereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Zvicherwa, asi unotama kuziva kuti zvicherwa zvacho zvinomboendepi, zvinomboende kuri kwezvinoenda? Zvinotoenda sent of like zvicherwa zvacho zvisiri kucherwa, zviri kutocherwa. Ukatarisa mwese mwana chiadzwa muyama, muri kucherwa. Diamond riri kucherwa every day every night, riri kucherwa. But nhamo yacho iri munyika mwedu macho inotoita senge musina kana even mineral riri kucherwa. But every night every day maminerals ari kucherwa, but nhamo yedu haimbodzikiri. Which means zviri pachena kuti madiamond aya ichicherwa ari kuende muhomwe dzavo akafuma kare, dziri kuende muhomwe yegovernment, vapedza vosheyana mugovernment yemomwa. But hazvisiri zvoba, dai kuri kuti vanombofambawo kumbofamba vichimbopinde muvanhu vichiona kuti vanhu vadu vari kumborarama sei. Vanhu vari kutambura, vanhu vari kutambura kutambura. Dai vaimbotizwirawo tsitsi zviri pagiraundi hazvinombomire zvakanaka. Maminerals tinawo akawandisa, but nhamo yedu yakangotiwandirawo futi haipei. Ndozvinonetsa majezvizvezvi. Mwari ngapindire zvechiwa. Zvitarangu ndinozvichemunorwa. Ndinobandire apo pachimane mane apo. Nauya ndaende kwenze kutaura ngezvayo inyaya yekuti kuparara kuri kuite nyika yedu zviri kukonzerwa ngemasoja nemapurisa. Ndivo vanhu vari kudzosere nyika yedu kumashure. Munangagwa vanga mushora hawe kuti hazi ndiye uri kukanganisa bhaji. Haasi kukanya ba, haana zvaari kukanganisa. Vanhu vari kukanganise zvakanyanya masoja nemapurisa. Ndivo vanhu vari kukanganise nyika yedu because ndivo vanhu vasikadi chokwadi. Asi ivo ukazovatarisa ndaramo yavo kurarama kwavo kwevanoita vanhu vanototamburawo.
Kwazuvai, kwazuvai vashamarari, kwazuvai vateereri. Ini Boniface Boniface kumushandobva kwachivi. Pati pari zvino zvangu ndiri kuno South Africa tinongova nemashoko mashoma tinenge tinawo. Hurumende yedu yeZimbabwe tinoida nezvainoronga tinozvida. Saka tinondwa kuti kana ukaita mhosva yakafanana nokunyepa tinosungwa. Vamwe vakatosungwa paBed Bridge apa vachitaura kuti president wafa. Right, nasikala vakazungwa vanyepa kuti mwana wakarohwa akafa. Takazviona izvozvo zvinotova background. Hurumende yakazadzisa zvayakataura kuti panyepa unosungwa. Takazoonazve vana vamangwana vakanyepera madhokota kuti ari ndiwo ari kuuraya vanhu. Vakuru vakuru vehurumende ari umwezve wehurumende ivo vamangwana vachitaura mashoko. Tikaona hurumende yedu tichigadzirira kuda kuvasunga ichada kuvasunga nokuti vakanyepa. Changuzoshata pa ndechekuti vatorawo mazuva vasina vakasungwa, asi sezvo nyika yose ichizviziva kuti vakanyepa vachada kusungwa, tichaonawo vachisungwa zvakaitawo vana vasikala nana vasungona na Hopewell nevavo vaviri vakasungwa vaBed Bridge avo. Mutemo unofanira kuremekedzwa sezva takadzidziswa munyika yedu yeZimbabwe. Saka vanokumbira regerero kana kuri kuti mutemo wobvuma kuti kokumbirwa regerero. Saka vanhu vose vakaresva ngavakumbirewo chi regerero. Kana hurume kana mutemo usati ukabvuma izvezvo, takatarisira kuona vaoniki mangwana minista vedu vachisungwa vachimboendawo mujeri kuti vagotongwawo pamusoro pokunyepa kwavakaita, uyezve kunyepa kwavo kunokonzera kuti kusagadzikana muministry of health because health ndiyo upenyu hwedu. Vanhu tinonzwa kufara kana hurumende yedu ichibata vanonyepa saizvizvi.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318 muchitudza zvamunofunga pane zviri kuitika.
Vatiriri veStudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite. Tine chiziviso chakakosha. Tinoda kuuzivisai kuti VOA Africa muZimbabwe yave nemasaisai matsva anoti SES 5K U band neC band transponders. Kana muchida kunzwa zvizere, endai pawebsite yedu ye www.voashona.com kana paFacebook page yedu ye VOA Shona.
Mashoko anotevera anoburitsa pamire hurumende yeAmerica. Pazvinhu zvavakatanga kuita vatora miko yekutungamira America, vaJoe Biden vakawedzera nemakore mashanu chibvumirano chezvezvombo zvenyuclear cheNew START Treaty, icho chakanyoreranwa pakati peAmerica neRussia. Chibvumirano ichi change chichifanira kuguma mwedzi wa5 kukadzi. Vachitaura vose parunhare kekutanga, vaBiden nomutungamiri weRussia vaVladimir Putin vakakurukura pamusoro pekuda kwenyika mbiri idzi kuti chibvumirano ichi chiwedzerwe kwemamwe makore. Zuva rimwe chete mushure mehurukuro idzi, paramende dzeRussia dzakavhotera kuwedzera makore mashanu pachibvumirano ichi. Chibvumirano cheNew START chakanyoreranwa muna 2010 pakati pevaimbove mutungamiri weAmerica vaBarack Obama nevaimbova mutungamiri weRussia vaDmitry Medvedev. Chibvumirano ichi chinorambidza nyika mbiri idzi kuti dzive nezvombo zvenyukiriya zvinopfuura huwandu hwakabvumiranwa, uye chinopawo mvumo yekuti nyika idzi dzitarise zvombo zveimwe nyika kuti zvakamira sei pamusoro pekuona kana nyika ichita sezvinodiwa nechibvumirano ichi. Mutauriri wemuzinda weWhite House, Amai Jane Psaki, vakaudza vatori venhau kuti chibvumirano chenew start ndicho chega chasara chinorambidza Russia kushandisa zvombo zvenyukiriya, uye ndicho chakachengetedza magariro akanaka pakati penyika mbiri idzi. Mutauriri webazi rezvekuchengetedzwa kweAmerica vaJohn Kirby vanoti chibvumirano chenew start chinobatsira zvido zveAmerica, uye vanhu vemuAmerica vakachengeteka zvakanaka nepamusana pechibvumirano ichi. America inoona zvizhinji zvisakafanira zvinogona kuitwa neRussia, asi zvibvumirano pamusoro pezvombo zvehondo zvinobatsira mukuona kuti China haiunganidzi zvombo zvenyukiriya zvakanyanya. Muhurukuro yavo yekutanga iyi, vaBiden vakataurawo pamusoro pezviri kuitwa neRussia muUkraine, kusora kweRussia mumakombiyuta emapazi ehurumende nemabhizimisi mazhinji emuAmerica, kusanganisira kupindira kweRussia musarudzo dzemuAmerica. VaBiden vakataurawo pamusoro pezvakaitwa neRussia zvokubhadhara vanhu kuti vauraye mauto eAmerica muAfghanistan, uye kusungwa kwemutungamiri anopikisa muRussia vaAlexei Navalny. VaBiden vakaudza vatori venhau kuti vanoona sevangashanda neRussia muchibvumirano chenew start, vachiti vanodawo kuti Russia inzwisise kuti haisi kufara nemaitiro ayo. Mashoko aya anoburitsa pamire hurumende yeAmerica pamusoro peRussia.
Chandai chasa
hatisi tose kambo kanova kubundu boys. Sezunguwe edu ya pera chumpotarisa zwange zviri munhau dzanhasi. Vanhu vafane chirwere COVID-19 muZimbabwe vave chiuru chimwe chete chine mazana maviri ane makumi matanhatu nevapfumbamwe 1269. Musika wembare Farmers Market wogadziriswa neOxfam neUNDP. Tashika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesuyu zvekare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ini ndini Tanono Kahwande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.